Nau dze Studio 7 muchidimbu ziminute zichiva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Inindini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti yezvino zviri munhau dzedu dzanhasi na 7 p.m. Vanhu vanodarika makumi maviri nevana vanonzi vafa munjodzi yemugwagwa kuchisumbanje apo rori yange yakatakura vanhu ava yarovera nerimwe rori. Dare repamusoro soro rinobvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Law Codification Act vachiti unotyora kodzero dzevanhu. Zimbabwe yopemberera zuva reUnited Nations Day pane kurudziro yekuti izadzikise zviga zveUN kana kuti Millennium Development Goals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa naBlessing Zulu. Musakanga nechirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tichakurukura nezvenjodzi dzemumigwagwa.